Vachitaura pamusika wemabhuku weZimbabwe National Book Fair nezuro, vanodhinda nekuburitsa mabhuku kuGermany, vaNaren Biseru vekambani yeVuga, vanoti mitemo yemunyika yekupinza mabhuku yakaoma zvikuru, izvo zvaita kuti vatorerwe mabhuku avaida kuratidza pamusika wemabhuku. Vabisero havana kuruma vachifurudzira apo vakaudza gurukota rezvedzidzo vaive munyarikane pakuvhurwa kwegungano iri vaLazarus Dokora vachiti hurumende inofanirwa kuvandudza mitemo yayo. Vabisero vanoti mabhuku akawanda avainge vauya nawo akatorwa nebazi reZimra panhandare yendege yemuHarare. Vadokora vakaudza vabhiseru kuti gore rinouya bazi ravo richaona kuti vanoratidza nekudhinda mabhuku havabhadhare mari dzemitero. Asi mutauriri wezibf vablazio tafirei vanoti bazi reZimura riri kutsvaga uta nemugate sezvo hurumende isina mari. Vatafirei vanoti kuita kweZimura kunopesana nemutemo wakabvumiranwa pasi rose weUnited Nations uyo unodzivisa nyika dzose kuti dzibhadharisane mari dzemitero dzemabhuku munyika. Vatafirei vanoti izvi ndizvo zvavakaonawo kuZambia kwakaitwawo gungano rakadai.
Tiri kuti isusu vanhu veZimura vanofanira kutarisa kuti mabhuku maeducational books anoshanda nemutemo weUNESCO watakasainira wakaitwa 1950. Isu taita independence tikanosaina magwaro iwayo kuti tiri vamwe vavo kuti hatibhadharisane mabhuku majuti. Handiti kana mabhuku aya ava kuya nevanhu vari kuya kushow haafaniri kubhadhara. Nokuti saka richienda kune dzimwewo nyika 2 months ago, dzapfuura 2 months ndakaenda kuZambia ino kunoratidzirawo mabhuku angu. Ndasvika kuZambia ndakanosvika paairport nemabhokisi angu matatu emabhuku, chii chiri umu? Mabhuku echikoro, vhura tione, ndovaratidza. Zvakanaka aita maona hatibhadharisi juti mabhuku, wondidhindira ndoinda nangu ndikanoratidzira mabhuku angu. Right, ndo zvatichifanira kungoitawo kuno, asi tinozopedzisira taona kuti ZIMURA anenge akabata mabhuku aya nguva yakadaro.
Vatafirei vanoti ZIMURA yakaramba kushanda navo pakuti zviite nyore kuti vanhu havainge vakoka vapinde munyika nemabhuku avo.
Takati isusu tokwanisa here kuti vanhu ava vafanira kugadzirwa mapepa avo vasati vauya? Tokupai mazita avo nezvavari kuya nazvo, ufanira kugadzira vasati vauya kuti kana vachinge vasvika savaenzi vedu vasazopedzisire vamirawo paairporti maawa maviri matatu vasati vapinda munyika. Zvikanzi kwete, isu tinomirira kuti munhu wacho akabata zvinhu zvacho asvike pano ndopatotanga kutaura naye. Saka imimi mimakamira kusaidi.
Zvichakadaro, muzvari Justina Mukoko vari kuratidzawo bhuku ravo rinotaura nezvekupambwa kwavo muna 2008 pamusika wemabhuku. Muzvari Mukoko vanoti vanhu vakawanda vari kusvika pamusika wavo vari kukwezwa nekuona zita ravo vozobatanidza nekuona munhu wacho.
Kuya kuzoratidza bhuku rangu pabook fair zviri kubva pakuti ndiri kudo kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti kune bhuku rakadai, uyezve nekusanganawo nevamwe vanyori pagungano rinoiri kuti tigone kugoverana pfungwa. Vanhu vakawanda vari kusvika pano vari kutokwezvewa nekuona zita nekuzobatanidza kuziya zvakaitika kumunhu wacho. Saka vanhu vakawanda vari kundiudza kana minamato yavainamata panguva yekutambudzika kwandakaita.
Musika wemabhuku uyo wakatanga nemuvhuro uchipera nemugovera uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Igniting Interest in Reading for Sustainable Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.